Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi, uri musi wechitatu chivabvu 31, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity.
Muzinda weAmerica muHarare unoti ucharamba uchikurudzira runyararo munyika. Pamberi pesarudzo dzegore rino, kunyangwe hurumende iri kuti uku kupindira mune zvematongerwo enyika.
Nyaya yekunonoka kubhadharwa kwemari nyaya yakambotaurwa munguva yakati kuti tikavundiswa naGavhuna kuti hatichatori nguva yakareba tatabhadhara vanhu mari.
Imwe nyanzvi dzezveupfumi inoti kunonoka kugoverwa kwemari dzekunge dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika weRBZ, Foreign Currency Auction Floor, ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Masangano eUnited States Agency for International Development, USAID, nereInternews anoti madzimai nevanasikana vakawanda vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuWashington DC. Hurumende yeAmerica inoti ichaenderera mberi nekukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanyorese kuvhota uye kuti izwi ravo rinzwikwe. Izvi zvinotevera kudaidzwa kwemumwe mukuru kumuzinda wenyika iyi kumahofisi ehurumende emunhu mutapa, sezvo Zimbabwe iri kuti haisi kufara nezviri kunyorwa nemuzinda uyu padande mutande reTwitter. America iri kukurudzira vanhu vemuZimbabwe kuti vanyorese kuvhota uye kuti vaite sarudzo murunyararo. Zimbabwe inoti uku kuda kupindira mune zvematongerwo enyika. Asi mumashoko atumirwa Studio 7 mutauriri wemuzinda weAmerica muHarare, muzvare Meg Riggs, vati America icharamba ichikurudzira runyararo munyika.
The United States will always stand by our values of peace,
America icharamba ichikurudzira runyararo, utongi hwejekerere pamwe nekubatana muZimbabwe nekupa kuridziro yerunyararo.
Muzvare Riggs vakataura mashoko aya mushure memusangano pakati pemunyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, Ambassador Rofina Chikava, nemumwe mukuru kumuzinda weAmerica muHarare, muzvare Elaine French. Muzvare Riggs vati zvavari kutaura ndizvo zvinongotaurwa nguva dzose nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga.
We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns.
Muzvare Riggs vati kodzero yekuvhota yakakosha kumunhu wese weMuzimbabwe uye America haina divi rainorerekera. Zvichakadaro, Ambassador Chikava vanoti zvavashora zvikuru nyaya iyi vachikurudzira America kuti isiyane netsika yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Vati maitiro emuzinda weAmerica anotyora chibvumirano cheVienna Convention on Diplomatic Relations cha1961 chinokurudzira nyika kuti dzisapindire mukutongwa kwedzimwe. Izvi zvatsinirwa nemutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Nyika nenyika hadzibvumidzwi kupindira mune zvematongerwo edzimwe nyika. Saka ndodonzora taita kuti tivashedze tinzwisisane. Zimbabwe inokoshesa hukama hwayo neAmerica. Tinoda kuti hukama huhwindire mberi. Saka petinoona zvimwe panenge pasina kuti tsvaruka, tinoshedzana tombobvunzana kuti konai zvii zvaitika kuti tisadyidzana zvakanaka. Ndo zvaitika pazuva ranhasi.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Wellington Gadzikwa, vatiwo zviri kuitwa muAmerica zvinokanganisa nyaya dzekudyidzana.
Zimbabwe ine kodzero yekuti iudzive America kuti zvamakuita isu hatifani nazvo.
Vachitaurawo maonero avo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vati havaoni havo patadza kutevedzerwa chibvumirano cheVienna neAmerica.
Izvi zvinova zviri zvinhu zvinganzi hazvizi, zvinganzi zvingave kuchikora tingati mutemo weZimbabwe, because kuvhota tinoziva, especially murunyararo, tinoziva kuti zvinhu zvinofanira kuva zvichiitika munyika ipi neipi pasi rese. Saka kana zvakunzi kuda kutaura pamusoro pema elections kana kutaura pamusoro perunyararo panguva yema elections zvakuinterfere nema internal processes, then panogona pane kakusiyana kuyatingati interpretation yemutemo kana kuti in terms of yatingati Vienna convention.
Izvi zvatsinirwa nemutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe.
Hapana chakashata pamavara ataurwa nenyika yeAmerica kukuza kuti Zimbabwe iite sarudzo dzomujekerere dzavanhu dzekudzika hurumende inobva kuvanhu. Nenyaya yokuti America neZimbabwe dzinohidzana, ndosaka dzine mizinda yavamiririri venyika idzodzo. Ndo zvinotodiwa izvozvo nenyika kana dzirizidana. Hapana chakashata pazvo. Tinotokatyamara kuti kavari kugotaura kuti kupindira pakuti kudii.
Vachikava vati America inofanira kumira kunyora mashoko ane chekuita nesarudzo kuitira kuumbiridza ukama pakati penyika mbiri idzi. Zimbabwe neAmerica dzagara dzakarimirana kumuganhu kubva zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika zvirango vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti zvirango zvakauya mushure nekunge yatora minda kubva kuvachena chipa vatema. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti dambudziko rekunonoka kugoverwa kwemari dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika wemari yekunze weRBZ auction flow ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu muzvitoro irambe ichikwira. Izvi zviri kuuya panguva iyo Competition and Tariffs Commission pamwe neNational Competitiveness Commission vachangobva kuburitsa gwaro riri kutiwo kudonha kweuremu hwedhora remunyika kuri kukonzerwa nenguva ndefu iri kutorwa nevemabhizimusi vakamirira mari dzavanenge vahwina pamusika wemari uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwe maonero avo.
Hachizi chinhu chitsvaichi. Muchaeka kuti nyaya yekunonoka kubhadharwa kwemari nyaya yakambotaurwa nguva yakati kuti tikavundiswa nagavhuna kuti hachatori nguva yakareba asati tabhadhara vanhu mari. Saka zviri kufamba zvichiitika zvichireva kuti hurumende haisi kunyatsogona kuti itwasanudze mashandiro emusika wemari iya inonzi interbank market yavanga vachida kuti inge iri dutch system. Saka naizvozvo kana tikasagadzirisa kuti inyatsoita zvanga zvakatarwa izvozvo kuti iwe platform inoita kuti vanhu vaite price discovery. Mitengo mari yemuZimbabwe maringe neyekunze kwenyika inge ichipedzerwa pamusika wehu. Saka zvisa zvakanaka maringe nezvaidiwa izvozvo.
Tinoona kuti hurumende yakatora matanho ayo ekuti vanhu vabvumidzwe kupinza zvinhu kubva kunze vasingabhadhare mitero. Pati paya neshanduko iri yakuratidza kuti vanhu vakwanisa kupinza zvinhu izvo munyika pasina mitero iri kubhadharwa.
Chinhu chanonoonesa vanhu iko zvino kukwira kwemitengo yezvinhu. Mitengo yezvinhu yakwira zvakanyanyisisa. Tireva kuti zviri kupinda izvi hazvisi kugona kuti zvive zvinodzikisa mitengo iri mumisika yedu yemuZimbabwe. Saka naizvozvo tinotoona kuti ratova dambudziko rokuti kukwira kwaita mitengo uku kwakuratidza kuti hazvina kumira zvakanaka. Kana kufambiswa kwezvinhu ikoko hakusi kugona kuti zvikurambise zvimwe zvanga zvichitoitika nokuti vae banga rinocheka kwese zvichireva izvokuti hongu takabvumidza kuti vanhu vaunze zvinhu asi naizvozvo tinongourayawo zvakare maindastry nenzira iyoyo. Tikazoreva kuti zvechipinda munyika zvinenge zvaokuya zviri nyore zvochiita kuti makambani emuno atadze kukwikwidzana nezviri kubva kunze. Saka mukatarisa inonzi bhalansi iyayo yekuti zvinhu zvacho zvakamira se ini munotoona kuti masvondo mairi apfuura kana mwedzi wapfuurawo zvinhu zvatotiomei kune vanhu vakawanda zvichireva kuti kana zvinhu chaizvo zvekudya kana zvinhu zvinoshandiswa nevanhu izvozvo zvanga zvichida kuti zvidzikiswe mitengo kana kuti zvitemerewe kupinda munyika hazvisi kupinda zviri nyore zvokuti zvigadzirise zvinhu zvaanetsa munyika kunyanyanyanya maonerwo ezvinhu zvinoshandiswa mazuva ose nevanhu nemitengo inogashirika.
tingaona here mune remangwana nyika ichishomekerwa nemari yekunzei kuburikidza nemitemo iri kuiswa?
Tambudziko rega haishiye remari yekunze nderekuti tinobata sei mari ndaiyeuka kuti gore rapera takatoudzwa kunzi mari yakapinda munyika 11.7 billion isazvamboitika. Saka zvachitoita sikati gore rino pachapinda mari yakatowanda kukunda iyoyo. Tinoona zvakaitika kugoridhe, tinoona zvakaitika kumadhiamondi. Nyaya yedu iri pakubata kwatinoita mari yedu, inonzi muchirungu stewardship, ndo pane nyaya hombe ipapo.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gwaro raburitswa nemasangano anoti United Nations Agency for International Development, USAID neInternews, rinoti madzimai nevanasikana vari pakati pezviuru makumi matanhatu kusvika kuzviuru makumi masere vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Vamwe vavo vanonzi vanobva varasikirwa neupenyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe kuti tinzwe maonero avo.
Ichokwadi, hungoro netsvakurudzo iri kutiudza kuti madzimai anodarika 80,000 muZimbabwe vari kubvisa nhumbu, vamwe vavo vachitofa kurasikirwa neupenyu muchiitiko chakadai. Nyaya iyi haisi kutambirika zvine udzamu kana kuti zviri serious, haisi kutorwa as a threat to the health delivery system. Nemhaka yekuti hapana vatiri kumbonzwa kunze vasungwa nemhaka yekuti vakabvisa nhumbu kana kuti vakabatsiridza kumukubvisa nhumbu. Zvino zviri kungoitika, madzimai vari kubvisa nhumbu, madzimai nevasikana vechidiki vari kubvisa nhumbu vachifa kumakoreji munharaunda dzatinogara, asi hapana zviri kuitwa, ndosaka zviri kuenderera mberi.
Chikonzero chiri kupa vanhu kuti vabvise nhumbu kudai chii?
Kune zvikonzero zvakawanda mukoma zvinoita kuti vanhu vabvise nhumbu. Muongoro netsvakurudzo yandakaitawo semunhu anoshanda nenharaunda, ndakaona kuti number one, kuita nhumbu dzisina kunorongwa, atinoti unplanned pregnancies, mushure mokuita bonde risina kudzivirirwa. Chimwe chezvikonzero kutya kutotla kuti vanhu vanonditi chii kuchechi kwandinoenda vakaona ndaane nhumbu, iwo achiziva kuti hauna murume, kana kuti munharaunda mandinogara vanhu vakaziva kuti ndaane nhumbu ndisina murume, pamwe murume akashayika, pamwe tiri mwana wechikoro. Saka kutya ikoko kunoita kuti vanhu vabvise nhumbu. Nokuti they want to look perfect in the eyes of people at the expense of the unborn child. Chimwe chechikonzero zveinzara, zvara chaiyo nhamo, mungava mumupacha marriage setup, murume anoti hatina mari yekuzochengeta mwana wangu uya. Ne pressure from partners, pamwe wamitiswa nomurume munhu anobva kuti indine mudzimai wangu handikwanisi kurama chengeta mwana iye, zvinobva zvaita kuti munhu futi abvise nhumbu.
Saka vanoenda kun'anga here kana kuzvipatara? Vanobviswa nani nhumbu idzi?
Vari kubvisa nhumbu idzi, muongoro netsvakurudzo iri kuratidza kuti vashandi vezveutano, manesi vachiri muzvipatara, vanoshanda muzvipatara zvimwe zvehurumende, vanoshanda mafamasis. Nemhaka yekuti pamwe mari dzavari kuwana ishoma, vakuita tumaside hustles vachitengesera mapirizi ekuti vabvise nhumbu. Zvakare zvemunharaunda dzedu kune vanoziva mushonga chaiyo yechivanhu inoita kuti vanhu vakaishandisa nhumbu dzibve.
Kuiwo mutemo wenyika unotiwo kudii nenyaya iyoyi?
Tiri kudivire mutemo Criminal Law Codification and Reform, Termination of Pregnancy Act Chapter 15.10 of 1977 inotaura izvo, nekuti kubvisa nhumbu imhosva, hazvibvumidzwi. It's an unlawful act, it's a criminal offense, inotosungisa munhu kuvharwa mujere.
Zvingaitwa ndezvipi neveruzhinji kuti dambudziko iri ripere munyika?
Zvingaitwa kuderedza dambudziko rokubvisa nhumbu ndezvekuti ngapatombowanikwa vaviri kana vatatu vanosungwa munharaunda nenyaya yekubvisa nhumbu iyi. Nokuti maringe nemutemo weTermination of Pregnancy Act inotaura kuti anobatsiridza kubvisa nhumbu kana kuti anobvisa nhumbu anowanikwa aine mhosva inoita kuti avharigwe kwemakore asingadariki mashanu. Saka munhu tikambowana vaviri vatatu vanosungwa, zvinoita kuti vanhu vabengenuke varege kutora nyaya iyi zinyekenyeke. Zvekarezve, vanhu ngavanyanye kudzidziswa nenyaya dzekudzi virira kana vari vana vechidiki kana vari vana vechikoro, kumboregedza kuita bonde kana kuita bonde rakadzivirirwa. Zvakare zveMinister of Health and Child Care inogona kutibatsira padambudziko iri nokuita awareness campaigns nokudzidzisa vanhu nzira dzokuronga nadzo mhuri kuti vasasvika pakubata nhumbu dzisina kurongwa.
Nyanzvi yezvemagariro evanhu vari mukuru wesangano rePeace Hub muzvare Irene Peace Hungwe vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Bepa naure Herald rine nyaya yekuti dare remakurukota rinonzi rakatambira biri rakanangana nekusimudzira chiremera chevarairidzi kana kuti teaching bill. Vachitaura pakupera kwemusangano wedare remakurukota, vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJenfan Muswere, vakati pachaumbwa kanzuru ichaona kuti varairidzi varamba vachikwenenzvera unyanzvi hwavo kuti vasimudzire dzidzo munyika. Bepa nao repadande mutande reZim Live rine nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 139 zvakamanikidzwa kuenda muunapwa muna 2022 mushure mekunyeperwa kuti zvainge zvawana mabasa kunze kwenyika. Izvi zvakataurwa mudare reparamende uye vakawanda vakaendeswa kuOman. Bepa nao reChronicle rine nyaya yekuti paramende yava kuita chipatapata kuzeya nekupasisa biri rekuvandudza mimwe mitemo yesarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasati vatara zuva resarudzo nekuti vakangodaro mitemo mitsva iyi inenge isingakwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pamusoro epastudio 7 apo tinoda kubvunzawo kuti nhai vajonga, ko iyo zeki iyi inoramba yakaviga kuti vamwe mapato asaone voters row inoda kuburitsira kune one party reSANPF asi mamwe mapato ichiviga, asi ndo free and fair election yacho here iyoyi? Ko kana vachiti ivo vakahwina vanochei kuburitsa zvinhu zvese pachena, zvinhu zvese zvekuti opposition party chaiyo haibvumidziwi kushambadza paredio, but SANPF inenge ichishambadza paredio. Iite meeting haibvumidziwi kuita meeting, SANPF ichiita mameeting yangoti iite zvinhu zvakangoienderana nemusangano onzi vasungiwa. Asi ndo free and fair here? Ndibvunzireiwo kune vezeki.
Mamukasei vashamarari vateereri veStudio 7, ndoda kupa kutenda kukuru kuna vachamisa nezvavaita chiratidziro chavatipa. Aiwa, ndinotenda zvikuru president nekutiratidza gwara kuti vana veZimbabwe tinofanira kuti tiende tirotarisa mazita kunzvimbo dzatakarejestera. Munozviziva kuti kana mai kunyange ari mwana ari kufamba mukatarisa dzinyari huku kana ingava mombe, inosimuka yotanga kufamba then mwana otanga kutevera. Saka zvinhu zvatichatevera gwara ratiratidza vachamisa rekufamba vachindotarisa patakaregistera kuti tivhote tichindotarisa mazita. Aiwa, tinokutendai president wevanhu, tinokutendai president wenyika. Ndouya pana tetefadzai maere vanga vachirambidza vhidhiyo riri kutenderera zvichanzoratidza kuti mapurisa aivarambidza. Ndine mubvunzo kumapurisa ndichiti, ko mapurisa edu isusuwo eze vana vetriplec kusununguka kwedu chaiko chaiko kuri piwo? Ko mapurisa edu isusu ari kupi? Pagadzirisei ipapo mapurisa itai muchiziva. Tese tiri vana veZimbabwe tine kodzero yekuva muZimbabwe, tine kodzero yekusununguka muZimbabwe, tinokodzero yekutaura zvatinoda muZimbabwe.
Maswerasei pastudio 7 apo, maswerasei. Taswera, taswera, mubvumbi kwatiri mativi mana. Inini ndiroda kutaura pamusoro pezeki. Iyi zeki ikai ndiye iri kutotiomesera upenyu hwedu kubva kare, vachitoziva zviri kuitika zvavanoitirana nezano. Saka zeki izano, zeki izano, hakuzi kuti zeki haizive zvairi kuita, ndeve zano vezeki. Chavari kudhiyera kupa vanhu mavhotas row kuti vaone chii, vari kuziva zvavari kuita. Vakatotengwa kudhara nezano, ndivo vari kutiomesera upenyu hwedu kuti titadze kuenderera mberi noupenyu. Dai nyika yedu yakagarika kudhara, dai nhamo yese tisisina. Bati nokuda kwezeki ndiye honzeresi zeki.
Makadiko hama neshamwari, ndobva neparusapi apo padevedzo apo. Zviri kukumbirirawo vanhu muZimbabwe, vanhu vese nyika dzese dzichaona kuti monzora ada kuti vhingira musangano wedu wesisi apo. Zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka bana monzora. Monzora akatengwa, ari kukanyakanya nyaya monzora, ari kukasika monzora, ari pamwe chete neZANPF monzora. Ndikukumbirawo tibvise nyaya idzo Warumo waira wada kuti pukanyira Zimbabwe. Warumo waira watu kukumbira o monzo rangati tizgiro otsitsi. Monzo rangasa tizoro roma daka bampati. Asa tizoro roma daka munyika ba. Wanu wangari munyika umu.
Pa studio seve masera se wana mkuma wande ni wangu wa shamalare at no tender news studio seve ni. Ya nini sangu da doktora na machinda rikuno kumosili mazimbabwe ni muno mu South Africa muno. Chivunza kuti varume hatisi kurwadziwa here nezviri kuitwa zviri kuitwa kunyika kwedu. Kuti unoto find out varume vazhinji vari muno mune vanhu vakatowanda ma different ages asi inotoda kuti vanhu vatolose hope zvokusvika pakutoti munhu ari kutongoita mamanual jobs asina kana pension kana chinotonzi vacho kuti hanyini zvitori nani totsvaga mari asi kuona kuti mari ari kutsvaga is not enough tizomusustain after about 20 years to come or something. Apana mari unenge unayo pamusvika 20 years from now usina pension usingashandi basa register saka ndinoti varume dai tangoshinga tanogadzira zvinhu kumba tinongoenda kumba tinovhota todzoka anditi toenda kusimba tinovhota todzoka kudzoka kuno kuti changodzoka apana munhu unombozotadza kudzoka nekuti kwati wavhota but zvinhu zviri nani kudzoka tichizoshanda tichiziva kuti mari yatinoshanda chiroyo nokonveto tichienda kuma whatever currency yatichishandisa but inenge ine value pane kuti unoti unoshanda mari yacho yaunopaunove convita isnot gona be enough and hatina any back week chichazotisustain after tisingachakwanisi kuchaa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawanewo mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitengo yezvinhu muNigeria iri kutarisirwa kukwira zvakanyanya mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi achangobva kutora mhiko yekutungamira vaBola Tinubu vadzosera mitero yaimbenge yabviswa nehurumende pakutengeswa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Nigeria inoshandisa mabhiriyoni emadhora pagore kuti vanhu vakwanise kutenga mafuta ekufambisa dzimotokari nemutengo wakaderera. Paimboedza kudzoserwa mitero makore adarika, vanhu vairatidzira zvakasimba zvaizopa kuti hurumende idududze. Apo papera gore kubva mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaparura gungano reIndo-Pacific Economic Framework kana kuti IPEF, zvimwe zvibvumirano zvakaitwa zvinonzi zvave kupapundutso. Zvibvumirano izvi zvinosanganisira kuita mushandira pamwe pakuona kuti zvinenge zvichitengeseranwa zvikanganiswe pakutakurwa. Dzimwe nyika dziri mugungano iri dzinosanganisira Australia, Japan, Thailand, Vietnam, Indonesia nedzimwe. China haisi mugungano iri asi yakatumira nhumwa kuDetroit muAmerica muri kuitwa musangano uyu weIPEF. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wesangano revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Nyagwande vanoti vari kufadzwa nezviri kubuda mukushanya kwavari kuita munyika yeAmerica, umo vari kusangana nemasangano anoshanda nevechidiki munyaya dzerunyararo nekumiswa kwekunwa kana kuputa zvinodhaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navaNyagwande.
Zita rangu rinonzi Brian Nyagwande, ndiri executive director webato revechidiki kuZimbabwe rinonzi Zimbabwe Youth Council, rinova bato rakagadzirwa nehurumende kuti ringe richimirira nhau dzevechidiki maererano nebudiriro yevechidiki kuti vanga vane sei yamuro kubva kuhurumende nekutiwo hurumende izive zvinoda vechidiki. Saka ndobatora ndomirira ndakakuzimbabwe.
Tinoona kuti gore rino igore resarudzo uyezve vechidiki ndivo vanowanzo wanikwa ivo vachipomerwa mhosva yekuti vanoshandiswa nevemapato kuita zvemhirizhonga. Munombotaura here nevechidiki panyaya iyi takanangana nesarudzo?
Isu sebato rechidiki tinotaura zvakanyanya nevechidiki kuti vechidiki vasave vanoshandiswa musarudzo kukonzeresa mhirizhonga. Senyika yeZimbabwe uye sebato reZimbabwe Youth Council takabatana maoko neveZimbabwe Electoral Commission kuti tinge tichifambira mumativi mana akasiyana, tichiedza kushambadzira kuti senyika yatarisana nezvesarudzo ngatiite sarudzo mune runyararo zvisina mhirizhonga.
Tinotarisa zvakare kuti pane dambudziko ratekechera munyika, dambudziko rekutorwa kwezvinodhaka nyanya nevechidiki. Pane zvamuri kuita here sesangano?
Chekutanga ndinoda kubvuma kuti zvekutorwa kwezvinodhakwa munyika idambudziko hombe, uye hurumende yeZimbabwe iri kushushikana chaizvo kuti ingaedza sei kuti vechidiki vange vachiregedza kutora zvinodhakwa. Hurumende yedu kutaura kudaizvo yakafoma bato rembatanidzwa maministri akasiyana-siyana rinosanganisira Ministry of Youth, Sports and Recreation, Ministry of Labour, Public Service and Social Development, Ministry for Home Affairs, Ministry of Health. Chirongwa ichi chine mapila ningati mashanu anotarisira kuti tingadzivirire sei kutorwa kwezvinodhakwa from wechidiki. So hurumende yedu iri kubvuma kuti tine denda hombe rekutorwa kwezvinodhakwa and haina kugara nemairirano nekungousiya zvichienda zvakazvachena.
Mungati imi hurumende iri kubatsira sei mukubatsira kune avo vechidiki vari kutora zvinodhaka?
Ministro ine zvimwe zvirongwa zvairi kuita zvinoita kuti vechidiki vange vachiva vanowana zvekuita, because dambudziko rekutora zvinodhaka nderekuti rinouya nekuti vechidiki vanenge vasina zvakawanda zvekuita. Asi ndoda kuyeuchidza vechidiki kuti hurumende yedu iri kuisa zvirongwa zvakawanda kuburikidza neministri yevechidiki, zvinosanganisira kuvapo kwematraining center atinoti mavocational training center, ekuti vaya vanenge vasina kunyatsa kubudirira zvakanaka mubvudzo dzavo vanogona kuenda kunodzidziswa maskills vachiregera kutora zvinodhakwa. Vanogona kudzidziswa maskills ekuvaka, maskills ekusona, maskills ekurima, maskills ekuita zvakasiyana-siyana. Hakumbodivi 5-4 levels kumwe kwacho. Kumwe kwacho ndekwe kungoti kana iwe une chido chako chekuda kudzidza unoenda uchinodzidzisa.
Mutungamiri wesangano revechidiki reZimbabwe Youth Council vaBrian Nyagwande vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti ucharamba uchikurudzira runyararo munyika pamberi pesarudzo dzegore rino, kunyangwe hurumende iri kuti uku kupindira mune zvematongerwo enyika. Imwe nyanzvi dzezveupfumi inoti kunonoka kugoverwa kwemari dzekunze dzinenge dzatengwa nevemabhizimusi pamusika weRBZ Foreign Currency Auction Flow ndiro rimwe rezvikonzero zviri kuita kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira. Masangano eUnited States Agency for International Development, USAID, nereInternews anoti madzimai nevanasikana vakawanda vari kubvisa nhumbu munyika gore rega rega. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau tiri kuno kuWashington DC. Ini ndini Evans Zininga, ndokusiyai muri mumaoko aChris Gande achikupai nhau dzeisi ndebele. Ndoti murare zvakanaka.